This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu gunyana 3 2014.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri nichitoya zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Dare repamusorosoro rinoti hazvisi pamutemo kuti mukuru wenyika, mukuru wesangano re-Election Resource Center vasungwe uye kumiswa pamberi pematarezi mosva.
Bato re-MDC rochema chema nekusapiwa mari yaro nehurumende sezvinodiwa nemitemo.
Makambani ekuvaka osiya vaimbova vashandi vavo vachiyaura nekushupika nyangwe hazvo aiva batira mari dzemudyandigere.
Nhasi tichaverenga zvakare tsamba dzenyu dzamunonyora kuno kuStudio 7 nekuda rurambai makateerera.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusorosoro rinoti hazvisi pamutemo kuti vashandi vesangano rinoona nezvesarudzo re-Election Resource Center vasungwe uye kumiswa pamberi pematare. Richipa mutongo waro nhasi, dare iri rati kusungwa kwevashandi ava kunotyora kodzero dzavo. Vashandi vatatu vanoti vatawanda chimini vaMoses Chikora pamwe naWadzanai Nyakudya vakasungwa muna Chivabvu 2013 vachinzi vaipa vanhu mapepa nezvimwe zvavainzi vaiudza veruzhinji nezvenyaya dzekodzero dzavo pakuvhota. Hurumende yakavasunga ichiti vakanga vasina mvumo yekuita izvi. Asi vashandi ve-Election Resource Center vakati hapana mhosva yavainge vapara uye zvavaiita zvekupa vanhu mapepa aya zvaiva zvekuti veruzhinji vazive kodzero dzavo munguva yekuvhota.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanonzi vakurudzira nhengo dzebato ravo dziri muparamende kuti dzigopota dzichidzokera kumatunhu adzinomirira dzichidzivisa vanhu vakadzisarudza zvinenge zvichitora nzvimbo mungave muhurumende kana mubato. Vatsvangirai vanonzi vataura mashoko aya nhasi pamusangano wavaita kumahofisi ebato ravo kuHarvest House muHarare nenhengo dzeparamende dzeMDCT dzinosvika makumi masere. Mutauriri weMDCT vaDouglas Mwonzora vanoti zvimwe zvakurukurwa pamusangano uyu zvinosanganisira hwaro hwebato rakatarisa kusarudzo dza2018, bumbiro rebato idzva nekuumbwa patsva kwemusangano. Nhengo dzeparamende kubva kumapato ose dzinonzi dziri kutadzawo kushanyira matunhu adzinomirira dzichiti hadzina mafuta ekufambisa sezvo dzisiri kuwana mafuta adzinofanirwa kunge dzichiwana. Ngatinzwei hurukuro yataita navamwonzora pamusoro penyaya iyi.
Hongu tasangana nhasi nemamembers of parliament edu anosvika makumi masere navatsvangirai pamwe chete nemamembers estanding committee. Pakurukurwa zvinhu zvakati kuti chekutanga vadare vedu veparliament vakaonekedzwa napresident wedu kuti vadzokere kuvanhu, vadzokere kumaconstituents kwavo vachinotsanangurira vana veZimbabwe vavakamiririra kuti chekutanga chii chiri kuitika munyika. Matambudziko asangana nenyika ndeapi, uye zvenyika iri kuenda kupi kana kuti iri kuendeswa kupi, ndochekutanga. Chechipiri vanzi vatsanangure zvakare kuti mubato redu reMDC chii chiri kumboitika. Tiri ipapo vatsanangura kuti ivo kuti mubato medu tinofanira kutsanangurira vanhu kuti tiri kuenda kucongress yedu iri kutanga musi wa29 October kusvika 31 October.
Idzo nhengo dzeparamende dzatambira sei zvataurwa navatsvangirai zvikuru pakuti dzinge dzichidzokera kumatunhu adzinomirira?
Chinyunyuto chikuru changa chine wadareve dule parlamenti ndicho kuti vanofanira kupiwa petro kana diesel rekuisa mudzimotikari dzavo kuitira kuti vatenderere mudzinzvimbo dzavanomiririra vachisangana nevanhu vachikwanisa kutsanangurira vanhu zviri kuitika munyika nemubato. Asi havasi kupiwa diesel iroro kana petro iyoyo makupons iwayo wane mavhiki anokwana makumi mana kana kuti 40 weeks vasina kupiwa makupons iwayo. Saka havana chifambiso chekuti vaende kuvanhu. Uyezve mari dzavo dzepay dzemasitting allowance hadzisi kuuya, hadzisi kubhadharwa. Saka tine vadare vari kunyimwa mari, vari kutambudzika, vasina chekushandisa. Saka ndo chinhu chikurukuru chavanyanya kutaura nezvacho ichocho.
Pane nzira here dzavachazogadziridza nadzo mamwe matambudziko kana kuti zvimwe zvasimudzwa nevadare?
Inyaya iri kukurukurwa nezvayo iyoyo kuti tione kuti tingabatsirana sei. Asi chikurukuru chataurwa navatsvangira ndechekuti matambudziko ari muZimbabwe munomu haachagonekwa nebato rimwe chete rezanupf. Anotogonekwa nevana veZimbabwe vakabatana pamwe chete.
Vanga vari mutauriri weMDC TV Douglas Monzora vari parunare muHarare neStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Zvichakadaro vatsvangirai vanotiwo bato ravo vanoti bato riri kutonga rezanupf rave kukanganisa mashandiro ebato ravo nenyaya yekusaripa mari sezvinodiwa nebumbiro remitemo pasi pemutemo wePolitical Finance Act. Pasi pemutemo uyu bato rine zvikamu zvishanu kubva muzana rinopiwa mari nehurumende. Asi kubva gore rapera bato reMDCT rinoti harina kupiwa mari sezvo hurumende iri kuti haina mari. MDCT iri kuita kongresi yayo mwedzi unouya kwemazuva matatu kutanga musi wa30 Gumiguru kuCity Sports Center muHarare. Asi mari inonzi iri kunetsa kuwana zvekuti bato iri pari zvino rave kungoti richakoshesa kutakura vanhu uye kuvapa pekurara, asi zvekudya zvinenge zvichiriwo kunetsa. Kongres isati yaitwa mubato reMDCT munonzi maita kunetsana kwakanyanya panyaya yekuvandudzwa kwebumbiro remitemo. Vamwe vakuru vakuru vebato vari kuyambira kuti bato rinogona kupatsanuka zvekare mushure mekunge kunetsana kwaenderera mberi kune vanoti kune vanonzi vari kuda kupa mutungamiri webato iri masimba akawanda nevari kuti izvi hazvitarisirwe pautongo hwejekerere. Mukuzeya nyaya iyi tabata vatsvangirai mbune tikavabvunza nezvemakakatanwa omuka nenyaya yekuvandudzwa kwebumbiro remutemo rebato.
MDC haisi yavatsvangirai, MDC ndeyavanhu. Masimba ari kutaurwa handizi kuti masimba ei. Pese patinoenda kucongress maorgans epati vanogara pasi vachitarira bumbiro remutemo. In fact it's a requirement of the constitution kuti vanhu ngavatarire constitution vaone maareas anoda kuti agadziriswe. Zvinobva kuvanhu, hazvibvi kuna vatsvangirai. Ende masimba ari kutaurwa ava ini handisi muhurumende zve. Masimba ari kutaurwa ava ndeokunyeberana, vamwe vachiti masimba anoda kutaurira samugabe kudii kwacho.
Asi ka tiri kunzwa kuti zvinenge zvaunza makakatanwa mubato zvakasimba zvekuti vamwe vanogona kubuda zvakare mubato.
Anenge abudawo nokuti vanhu vabvunzwa kuti vanofungei. Izvo zvine zvaakwake isu. Isu chatiri kuda ndechekuti vanhu vape pfungwa dzavo. Ndo isi problem inonetsa ndechekuti hazvisi zvinhu zvemunhu. Zvinhu zvemusangano hazvisi zvemunhu. Zvinhu zvemusangano ndezve musangano ndezvevanhu. Saka iwo ukatsamwa kuti ndiri kufunga inini hazvina kutorwa into consideration kana kuti zvazopesana zvingada zvaitwa mafungira. Ndo udictator iwo wokuti munhu unoti ini zvandinofunga ndozvofanira kuti zviitwe. Tiri kuti musangano uri muprocess yekuti vanhu vataure kuti vanoda chii.
Tochitarisawo pane vamwe vari kuti vari kufamba vachinziwo vari kuti vatsvangira endo vari kuvatuma kuti vatore mamwe matanho ekuchinja bumbiro. Ichokwadi here? Pane vamuri kushanda navo here?
Hapana vandinotuma. Ndogotumireiko? Ini ndiri president womusangano wese. Takaisa komiti ichaenda kuvanhu kunobvunza vanhu. Hapana vatsvangirai kuti vanozoenda mukomiti vachiti chinjai zvakadaro. Hakuna zvakadaro.
Ngatitariseiwo nyaya yekongresi yenyu yamuri kuita iyi. Masvika papi pagadziriro yacho?
Tiri kugadzira. Kongresi inonetsa. Tichamboita mastructures kumabranch mawards. Ndofunga kuti ari pari zvino. Ndofunga kuti takutosvika pakati pana September tinee tichipesa madistrict yedu topinda province before end of September. Kupera kwana October taita Congress yema youth women ne men one.
Ma kwanisa here kuunganidza mari iri kudiwa?
Ah, tinomuzira. Tinounganidza patoita kwanisa tichiunganidza. Patine tisinawo kuona tinogona kukatawo zvimwe tichikata kuitira kuti mari dzacho tiwane kuti chine chikuru kuwana kuti vanhu vaona pokudya here, vaona pokurara here, vaona chokufambisa here, ndo zvinhu zvikuru izvozvo. Ndozvatinotarisira kuti zvinokwanisawo kukavwa.
Pane mari inopuwawo mapato ezvematongerwo enyika anenge aine zvikamu zvakati wandei sezvine MTC. Ko, mari mapuwa here?
Hatisati tapiwa. Tinotoichemera chaizvo kuti aya mari iyoyo yaitibatsira panyaya yedu yeCongress. Vanhu ndozvavo kuti vanhu vezano mumusi vanenge vachiita zvehume kuti musape mari tione kuti mari yacho yeCongress vanoiwana kupi. Ah, mari inotsvagwa.
Muri kumbotaura here navachinamasa nezvemari?
Ah, ndozvinogara zvichitaura vanhu vamashakada navamachitamasa vanoga vachitaura nyaya yekuti mari dzedu dzaapapi. Mari dzedu dzaapapi kandofukaiwe zano havasatapa konyika yacho inozi havana mari. Togoziva kuti inozi havana mari kungava kana vachiona zvivanesa kangavangobva.
Mutungamiri weMDCT vamugenzvangirai vari parunare muHarare.
Mangwana tiri kuenderera mberi nehurukuru yedu navatsvangirai apo tichatarisa maonero avo parwendo rwavamugabe kuChina nemamiriro eupfumi hwenyika. Mune imwewo nyaya, bato rezano PF riri kuita musangano wakakosha wePolitbureau wekuzeya kunetsana kuri mubato iri. Zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka mubato iri sezvo muine kurwira masimba kunotyisa. Vakawanda vari kutarisira kuti musangano wanhasi uyu uchagadzirisa kunetsana kuripo uko. Nyaya dziri kunetsa mubato iri dzinosanganisira anofanirwa kuitwa mumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika, anofanirwa kutsiva chigaro chakasiva navaJohn Komo, anofanirwa kuitwa sachigaro webato, ndoo kana vaSimon Kaya Moyo vabudirira kutora basa rakasiva navaNkomo ravanonzi vari kutarisirawo, pamwe nekupinda munyaya dzezvematongerwo enyika kwakaitwa nemudzimai vemutungamiri webato iri vaRobert Mugabe, amai Grace Mugabe. Zvikwata zviri kurwira masimba zvinoti chinotsigira mutevedzeri wemutungamiri webato amai Joyce Mujuru pamwe nechinotsigira munyori wemitemo mubato vaEmerson Munangagwa.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Vatereri munokwanisawo kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri wehurumende yeMulesotho vaThomas Tavane vadzokera muguta guru renyika yavo Maseru mazuva mana vatiza vakanopotera muSouth Africa zvitevera kuedzwa kupidigurwa kwehurumende yavo nemauto. Mapurisa nemauto vanoti vaTavane vanga vari munyika nhasi vakachengetedzwa nemapurisa emuSouth Africa. VaTavane vakatizira kuSouth Africa nemugovera mauto asati akomberedza muzinda vavo pamwe nemusha wemukuru mukuru wemapurisa. Mauto aya akazotorera zvombo makamba maviri emapurisa maseru. VaTavane vari kupomera mauto pamwe nemutedzeri wavo vaMotishao Metsing mhosva yekuda kuvabvisa pachigaro nechisimba. Mauto ari kuramba mhosva iyi achiti mapurisa ndiwo aida kupa zvombo kune veruzhinji pamberi pekuratidzira kwaida kuitwa nevasingafariri hurumende iripo.
Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vaisa pamberi urongwa hwekuunza runyararo kumabvazuva kweUkraine. Izvi zvaitwa panguva iyo pari kubuda mashoko anopesana ekuti pane chibvumirano here kana kuti kwete chawiriranwa pakati pemauto ehurumende yemuUkraine nevarwisi vari kutsigirwa neRussia muUkraine.
Mutungamiri
Mutungamiri wenyika ya Amerika wa Barack Obama vashora kupindira kwe Russia mu Ukraine nasi vakati maitiro aya kurwiswa chaiko kwenyika yakazvimirira. Va Obama vaudzawo Estonia, Lithuania ne Latvia idzo dzaimbova pasi pembatanidzwa we Soviet Union kuti NATO ichadzivirira pose padzinenge dzonetswa ne Russia. Va Obama vataura mashoko aya kuvanhu vanodarika makumi maviri ezvuru muguta guru re Estonia re Tallinn. Vataura mashoko aya mushure mekuita musangano nevatungamiri venyika dzemudunhu re Baltic idzo dzakapinda mubatanidzwa wemauto EUS European muna 2004.
Makateerera ku Studio 7 tiri kutefenyura tiri mu Washington DC.
Sangano rinomirira vashandi vanoita mabasa ekuvaka reZimbabwe Construction and Allied Workers Union rinoti homwe yemuchikandigere yaro yeConstruction Industry Pension Fund iri kutadza kupa vashandi vanenge vasiya basa mari nekuti makambani mazhinji anoita zvekuvaka munyika haasi kusvitsa mari dzaanobatira vashandi ava muhomwe iyi. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Munyori mukuru wesangano iri vamuchapiwa Nicholas Mazarura vanoti pane vashandi vanodarika zviuru zvipfumbamwe vari kutadza kuwana rubatsiro nekuti mari dzavaibatirwa dzainge dzisiri kusvika kuhomwe iyi. Pasi pemutemo makambani anosungirwa kubvisa zvikamu zvishanu kubva muzana pamihoro yevashandi, iwowo obvisa zvikamu zvavo zvishanu kubva muzana, mari iyi yoendeswa kuhomwe yepension fund. Asi vamazarura vanoti kunyange hazvo makambani ange achiita izvi, mari iyi yange isiri kusvika kwa kuhomu ye pension fund zvikuru sei kubvira muna 2009 apo nyika yakatanga kushandisa mari yekunze. Vati makambani aya ane chikwereti chemamiriyoni mana emadhora uye mari iyi inofanira kubhadharwa kuti vashandi vakasiya mabasa vabatsirike.
Saka mari dzandiri kutaura idzi from 2009 kusvika to date imari dza amounting to 3,900,000 dzakaitwa withhold nemai employers. Mura unenda mberi uchitizo, there is no employer anobvumirwa kuti withhold these monies asina permission from the minister. That's why tanyora tsamba ku Minister of Labour kuti itintervene kuti vanhu vari kubata mari vachisenzisa mari and the worker haasi kukwanisa kuzoenjoy benefit yake nereason yekuti mari iri kuchengetwa.
Vamazarura vati semaonero avo makambani aya ari kuita maune sezvo ari kuita mabasa makuru achibhadharwa mari dzakawanda chose. Vati mamakambani aya mahombe chose uye ndevanhu vane mukurumbira munyika.
Ndine ma companies akafana nema company na Philip Chiangwa anonzi ana Magnet Construction wane mari dzinosvika kuma 100,000. Ndine mari dzakasangana nedzo ma company akafana na Macro Construction ana GG Mpofu ane mari dzinosvika kuma 300,000. Mari dzandiri kutaura nezvo, remember imari inofanira kuzowanikwa nemunhu end of the day, i benefit yatikuti isusu employer hana right yokuchengeta mari iyoyo. Saka ma company esandaverenga pana apa ane mari inosvika 3.9 million yakabatwa nemakambani iwayo isina kuendisa kupension fund.
Vaendera mberi vachiti vakatosvitsa chichemo chavo kubazi rinoona nezvevashandi kuti ripindire. Vatiwo kusabhadharwa kwemari iyi kunoreva kuti sangano revashandi pamwe nemakambani aya havagoni kuita nhaurirano dzokuwedzera vashandi mari pasi peNational Employment Council sezvo mutemo uchisungira kuti makambani anopinda munhaurirano idzi ange asina chikwereti kupension fund. Asi mukuru werimwe remasangano anomirira makambani anoona nezvekuvaka munyika Reconstruction Industry Federation of Zimbabwe vaGift Mpofu vati havana zvavanoziva nezvenyaya iyi vachiti vange vasingazive nezvegwaro rakaendeswa kubazi rezvevashandi neveConstruction and Allied Trades Workers Union. Asi mumwe avo vakamirira mari dzavo dzemujandigere vaTedius Gurune vaudze Studio 7 kuti hapana chikonzero chingaita kuti vatadze kupiwa mari yavo sezvo vaibatirwa mari yemujandigere kwemakore akawanda uye pension fund yavo ine zvivakwa uko inowana mari. Homwe dzemujandigere dzakasiyana-siyana dzinotora mari kuvashandi makambani zoishandisa zvakasiyana-siyana zvakaita sekuvaka dzimba, nzvimbo dzinenge dzine zvitoro nemahofisi kana kuti mashopping malls kana kuidyara pamusika wemari. Izvi zvinoitirwa kuti mari ibereke uye inopiwa kuvashandi kana vachinge vave pamujandigere. Ongororo yakaitwa nedare reparamende mukutanga kwegore rino yakaratidza kuti mari dzemujandigere mukambani yehurumende yeNational Social Security Authority yange isiri kubatwa zvakanaka uye vashandi vekambani iyi vaikwiritisana mari iyi asi vanhu vanenge vave pamujandigere vachidya nhoko dzezvironda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Tichiri panyaya dzevashandi, vashandi vekambani yehurumende yeNational Railways of Zimbabwe kana kuti NRZ vanoti vacharatidzira nemugovera sezvo vasati vapiwa mari dzavo. Vashandi vari kutora danho iri zvichitevera kupiwa kwavakaitwa mvumo nedare repamusoro kuti vaenderere mberi nekuratidzira. Mwedzi wapera mapurisa akatadzisa vashandi ava kuratidzira Ulawayo, Gweru, Harare neMutare achiti kuratidzira uku kwaizokonzeresa mhirizhonga. Mutungamiri weZimbabwe Amalgamated Railways Workers Union vataurai moyo vanoti vashandi havasi kufara nekupiwa chidimbu chemari dzavanotambira. Asi mutauriri weNRZ Vafanuel Masikati vanoti kambani yavo iri kuedza nepose painogona napo kupa vashandi mari dzavo.
Tikuita sanakotaura futi zvekuti vashandi kubhadhara mari tikuisa tikuvabhadhara asi kuti ndinoziva kuti ndine mari dzakawanda dzavanofanira vachipiwa asi zvatikuita ndezvekuti tii kuti yezvino mwedzi umwe nohwedzi vari kupiwa mari tikuzamira kuti tikanise zvitima zvezvinhu zvinoshandisa nezvitima kufurandisa kufambisa mbasha dzakasiyana siyana uye nokufambisa vanhu kuti dzigadzire kati mari yatakatirisa kuti ibvewo kumakambani okunze uye nehurumende chitibatsirawo kuti kana vakatiisa kuti tikwanise kugadzira zvingatibatsira kuti iyo kambani ingokwanisa kuti imukevo kuaa zvose zvati kutaura nemari zvinzi zvinofanira kuti piwe vashandi nevamwe nezvaro uye nava zvinozowanikwa asi mari zvino tikuti tikuiza nematinogwara navo tichigadzirise zvezvimwe zvifambe zvinonakavo kuti kambani iine mberi tinezvati zvinoti kambani huru inofambisa zvinhu munyika ende kuvuka kwerailways kunoita kuti nyikawo imuke iine mberi saka tikuti isu tiripo zverere kuti tibatsire nyika tiende mberi takazvipira kuti tinozviita.
Vamasikati vaenderera mberi kuti NRZ ichaitawo zvose zvainokwanisa kubhadhara vanhu mari dzavo kusanganisira vari pamudyandigere.
Vari kuita kupenjeri vari kupiwa mari dzavo vanongopiwa kuti nguva chaku mutazoiwana mari yenyu nenguva yakati asi mari vari kupiwa zvino hakuna vashati vari kusiyiwa vanorezeta kati kusiyiwa basi vashati vese vari kudii vari tikuvachengeta asi kuti tinoziva mari dzatiikuvavo nyange vese vamwe handina kuti vaenda kumasai tikuti no tikutaurirana kuti ngatimirirei mari sigadzisa kuti zvinhu zvedu zvese zvichanaka hazvanaka tikodii tinokwanisa kuti tivawane zvatogana saka asi tikuti isizo sekambani zvino zvatataura tikuda chaizvezvo tibatsire vashandi notoziva kuti vashandi vakakosha kuti vanoita kuti kambani iine mberi nevanoshanda kuti zvese zvandienda kuite kuti kambani ibudire zvinobva kuvashandi saka ndofana tizama chaizvo nepatinokwanisa navo tiite tikwanise kubhadhara mari iyo zvino yesi zvingange zvakaomba bat tikaramba takangomira kuti tichibotibichana zvichanda tinatoziva kuti chani zvichanaka saka tikuda kushanda chazvokuti tese pakuti navashandi tiiira kuti zvinhu zvedu zvinonaka ramabayarwanaka avese navakasiya basa vaya mari dzavo dzinogadzirwavo vachitotaura nenguva yavanoiwana zvizvo zvifambe zvakanaka.
Mutauriri weNational Railways of Zimbabwe Vafanuro Masikati vachitaura vari parunhare vari muUlawayo.
Tombotarisa nhau dzemitambo. Mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Chikwata cheDynamos chakunda chikwata cheChiredzi 2-0. Izvi zvafadza vatsigiri vazhinji vechikwata ichi sezvo charamba chiri pamusoro pelog. Mune mumwe mitambo, chikwata cheChapungu chakunda chikwata cheChicken Inn 3-1. Islanders yaita Mangange 0-0 neBuffaloes. Black Rhinos yakunda Harare City 1-0. Kuchitiwo Triangle ikakunda FC Platinum 2-0. Mumwe mutsigiri weDynamos anoti afadzwa zvikuru nekutamba kwaita mutambi Roderick Mutuma uyo anwisa zvibodzwa zviviri zvedhimbare pamutambo wanhasi. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro nemutsigiri weDynamos uyu vaFabian Mahembe.
Mukomana uyu anonzi Mutumwa uyu ane talenda chairo chairo rebhora. Anogona bhora, anokwanisa.
kungoti pane zvinhuwo zviviri zvandari mbokumbira pakutanga kuti varayiridzi vedu venhabvu vanofanira kupota vachibatsira vadiki ava kuti vakwanise kuzoenda mberi nokuti tinoona kuti tikaregera kumukurudzira tikaregera kumudzidzisa zvinofanirwa kuitwa achiri paarabha dzimwe nguva tinomuona achingomwaya maoko kuvaridzi vepembe dzimwe nguva tinoona achingotuka zvese izvi anotoda kuti abatsirwe saka ndinoona kuti mukomana uyu mukomana ane tarenda chaio chaio rekuti tikamutsigira tinokwanisa kuzowana mastrike akaita sana Shakeman Tauro embiri.
Pane zvimwe zvamungade kuona chikwata chenyu chichiita mune ramangwana here kuitira kuti murambe muri pamusoro pelogi?
Mune ramangwana redu tirikukurudzira varayiridzi vedu kuti dai vachikwanisa kunyatsogadzirisa vakomana vavo vawanikwe vachiconcentrata vasawanikwe vachitukana vasawanikwe vachirwisana vachingove nedonzvo rimwe chete rekuti varambe vachitamba mutambo wavo wenhabvu takatarisira kuti tikwanise kutora futi makwikw ayake chechina kakateedzana saka chishuwo chedu changiri chekuti varayiridzi vedu zvese neexecutive yedu tichibatana isu sevatsigiri tiramba tichitsigira chikwata chedu zvakanyanya kuti mwedzi yasara mishoma iyi tiwanike tiri pamusoro tibva tangopedza tiri pamusoro.
Asika tinoona kuti sangano rePremier Soccer League nereZIFA vanga vari kuti ivo imi vatsigiri dzimwe dzenguva ndimi muri kutadzisa zvikwata kuti zvinyatsotamba zvakanaka. Titarisa nyaya yemhirizhonga, kana chikwata chenyu chisina kufamba zvakanaka, pane zvirongwa zviri kuitwa here zvamunopiwa sevatsigiri kuti nyaya yemhirizhonga isawanikwe ichiitika?
Hakusi kuti dzimweni dzenguva isu vatsigiri teida kuti tipe mhirizhonga idzi, asi kune zvakawandawo zviri kumashure zvinokonzeresa kuti vanhu vasazofara. Tinotarisa kuti masvonda mapfuura kuchikwata chedu isu kwangu ine nyaya dzekuti vatambi vainyunyuta nenyaya muripo kwai kuine zvaitika zvakawanda wanda tikazosvika pakuona vatambi vedu vachirwa. Isusu sevatsigiri nhabvu tinowanikwa tichishushikanawo zvekuti dzimwe nguva chikwata chikasazotamba nemazvo tinofunga kuti zviri kukonzereswa nezvinhu zvakadaro zvekuti dzimwe nguvawo maemotions anotikurira topedzisira taakukanda mabwe. Asi hongu tinobvumirana neZIFA nepese kuti izvi tinenge tinofanira kuzviita nekuti tinoda kuti mutambo wedu wenhabvu uve mutambo wakanaka wekuti vanhu vanoenda nemhuri vachinoswera vachifara vachiona mitambo iyi.
Avo vanga vari mumwe mutsigiri wechikwata cheDynamos vaFabian Mahembe vachitaura vari parunare muHarare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Yasvika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu pamwe nematext message amatumira kuno. Yekutanga, munyori wekutanga anoti, makadi Blessing naJonga, tsamba dzandanyora dzawanda asi hamudziverengi. Kuno kubhoera taakuda kutotanga kurarama nechakata. Mari haisi kubatika, ndini James Mapfumo.
Chekutanga ndinoti pamberi nebasa, varume vanoti Blessing naJonga, ndinofara chose nekuti udza chokwadi kwamuri kuita. Verengaiwo tsamba yangu, mundimhoreserewo mhuri yekwaStole kubhuyera, ndini Patrick Stole.
Mumwe muteereri anoti, anonzi murambiwa Kapuro ari kuguruve anoti, taona ndondo zvinhu zvatoomera, verengaiwo tsamba dzedu vekuguruve, nzvimbo ine matambudziko akawanda, farisai maguruve ose ndichiti ngati kure tiine shanduko.
Torera ari kugokwe nemagwe anoti, chandinonyanyofarira pamuri idemo renyu rinotema mativi ose. Chikumbiro changu ndechekuti dai zvaigona mawedzera nguva yenyu kusvika paawa. Farisai mafans ose eStudio 7, thumbs up to you all.
Hamuchabatika varume, maakumberi kudarika vanozviti manational stations. Dai VOA yakupai time yakati wandei. Anyway, handei mberi veshure vasare, uyu ndikuziva muvi ari kunyanga.
Ini ndinonzi Akim Sport Piri, ndinobva kumasvingo kwaChivi muvillage yekwaDzviti. Ndinoti kufarisa mhuri yose yekwaSport Piri, kusanganisira Crispin, Namo, Tsitsi, Tafadzwa nevamwe vandisina kudoma. Ndiri kutsvaga mwana wemukoma wangu anonzi Patience Piri ari kuMount Darwin asi handizivi nzvimbo yaanogara. Mukoma wangu anonzi Simbarashe Piri, mwana wemukoma wangu anonzi Simbarashe Piri asi vakashaya. Kana Patience Piri azvinzwa, chero amai vake Mai Peshi vakazvinzwa, phone number dzangu dzinoti 774705078, kana pa 715710214, kana namba dzinoti 776048046. Ndini baba munini Akim.
Aiwa tereri nguwe edu ndo ya ita shanje. Tuveri nga dzimwe tsamba zenyu mangwana. Asimusa kangano wachurongwa chedu che live talk na 8:30 p.m. Apo tiri kutarisa kushandiswa kwa wakuitwa maselfone mkutora ni kuisa mari mumabanga.
Sezongu edu ya pira rigeti mbutari samsuri na usakare.
Dariri pa msoro soro rinote avisi pa mtemo kutimukuruwe nyi kumukuruwe kutivashandi vesanga nire election resource center vasungwe uye kumiswa pamberipe matarezi mosha.
Badore MDC roche machema ni kusabiwa mariaro ne urumende sezunudiwa ni mtemo.
Tavatashuka kumagume chulongwa chedu anokuwe ni kaine mufaro ndini jonga kandemiri nchitu murare shakana kava tereri.
Nenwenyo blessing zulu tokisemi na sandra nyera na standikile mshanga.